Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi uri musi wechina, gunyana 18, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anorambidza kuungana kwevanhu muguta reHarare pamwe nekutengeswa kwezvekudya mumigwagwa yemukati meguta nemumisha yebudiriro neGlenview senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera.
Inini sekuona kwangu hurumende inofanira kutovhara zvibhorani, hatingaite guta guru renyika rinoita kuti vanhu vanwe mvura nezvibhorani. Mvura ngaigadziriswe ive inofamba negwara rakachena, negwarara inofanira kuitwa zvinoitwa mune mamwe madhorobha.
Guta rekwekwe rakaita zvisati zvamboitwa munhoroondo yaro kubva nyika yaiwana kuzvitonga kuzere nekuvhotera mudzimai kuti aite meya. Nhasi muchikamu chedu chemitambo tiri kutarisa nezvenhoroondo yegurukota rezvevechidiki, mitambo netsika muzvare Kesti Coventry. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nezuro akazivisa kuti akanga asisabvumidzi kuungana kwevanhu muguta reHarare pamwe nekutengeswa kwezvekudya mumigwagwa yemukati meguta nemumisha yebudiriro neGlenview senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera. Mumagwaro akaburitswa nemapurisa, vatauriri vemapurisa vanoti Senior Assistant Commissioner Charity Charamba naAssistant Commissioner Paul Nyati vakakumbira veruzhinji kuti vateerere yambiro dziri kupiwa pamusoro pechirwere chemanyoka ichi uye kuti vashande pamwe nemapoka ari kurwisana nechirwere ichi vachiti ndiyo chete nzira inoita kuti chikwanise kudzivirirwa pamwe nekumiswa. Mapurisa anoti achaita basa ravo rekuona kuti vanhu vatevedzera kurudziro iri kupiwa iyi. Vanhu 21 vafa kusvika pari zvino nekuda kwechirwere ichi uye vamwe vanodarika zviuru zvitatu vanonzi vakabatwawo nacho. Vanotengesera migwagwa yemuHarare, zvikuru vanotengesa michero nezvimwe zvekudya, ndevamwe vevanhu vari kupomerwa mhosva yekuparadzira chirwere ichi. Mukusiya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveutano pamwe nezvirwere zvinotapuriranwa Dr. Frank Guni avari muno muWashington DC kuti tinzwewo pfungwa dzavo padanho remapurisa iri.
Idanho risina kunyanyoipa zvaro, asi rinoda kuzadzikiswa nevanoti muchirungu public health education, kureva kuti vanhu vanofanira kudzidziswa kuti vanzwisise kuti chirwere ichi chinotapurirwana sei uye chinodzivirirwa sei. Ichokwadi kuti panoungana vanhu vakawanda pakawana umwe chete ane utachiona kana kuti majemu anokonzera chirwere ichi, zvinoita kuti vanhu vakawanda vabve vachibatira munguva imwe chete. Chirwere chinonzi muchirungu highly contagious, kureva kuti chirwere chinotapurirwana zvakanyanya uye chiri nyore kutapura.
Izvi zvinganyatsoitwa kuti veruzhinji vange vachinzwisisa nezvechirwere ichi?
Chekutanga chinofanira kugadziriswa inyaya yekutsvinda. Chirwere chekorera chirwere chinonyadzisa zvikuru chaizvo, kuti chinzi nyika yedu yapindwa nechirwere chekorera chatoita epidemic, nekuti chirwere chinokonzerwa nekufamba kwetsvina. Kunyanyanya tsvina yevanhu inenge yapinda mumvura yekunwa, zvozonosanganira mune zvinhu zvinoitwa semichero kana chimwe chikafu chinodyiwa. Saka donzo rinofanira kutorwa nehurumende yedu, ingava hurumende dzematunhu malocal councils nehurumende hombei central government. Vanofanira kumbosiya zvematongerwo enyika vogadzirisa zvinokonzera kuti chirwere chipararire kudaro, zvinosanganisira kuti mapaipi anofambiswa netsvina dzinobuda muzvimbuzi mumadhorobha umu ngaagadziriswe tsvina iya inonzi sewage pachirungu, iende kwainofanira kunge ichienda ichierera nenzira yayo ichichengetedzwa zvakanaka. Mvura inonwiwa nevanhu ngaive mvura yakachenurwa uye mvura yakarungwa, yakarungwa nemushonga uya unana chlorine, nokuti ndiwo unouraya iwo majemu atiri kutaura bacteria iyoyi. Kana izvozvo zvikasagadziriswa, zvimwe zvese zviri kuitwa zviri kumisa misangano nekuti hazvina zvazvinobatsira. Chinofanira kugadziriswa sezvandataura kuti pave nemvura yakachena uye tsvina yevanhu isange ichisangana nemvura uye nezvinodyiwa. zviborani tiri muguta redu remuHarare ndatombotaura inini pachangu nevanhu vekugovernment laboratories zvizhinji zvacho zvava nemvura ine bacterium iyoyi zvinotaura kuti muzviborani umu mava neutachiona unokonzera chirwere saka vanhu ngavasanwe mvura yemuzviborani inini sekuona kwangu hurumende inofanira kutovhara zviborani hatingaite guta guru renyika rinoita kuti vanhu vanwe mvura nezviborani mvura ngaigadziriswe ive inofamba negwara rakachena negwara inofanira kuitwa zvinoitwa mune mamwe madhorobha kwete kuti mudhorobha renyika huru munoitwa basa rekuchera zviborani vanhu vaakunwa mvura yakasviba asi zvinhu zvatinotarisira mukore uno we21st century izvozvo
Vanga vari nyanzvi mune zveutano pamwe nezvirwere zvinotapuriranwa Dr. Frank Guni vari parunare muno muWashington DC neStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zviri kubatsira kurwisa dambudziko rechirwere chekorera kuburikidza nekutsvaka mari yekubatsira vanhu kuZimbabwe kuitira kuti varwise chirwere ichi. Mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe izvi vaFreeman Chari avanogara kuOhio muno muAmerica vanoti zvinovarwadza kuti mishonga inodiwa kurapa nekudzivirira chirwere ichi haisi kuwanikwa nyore munyika. Naizvozvo vachari vanoti vari kuunganidza mari yekuti vanhu vabatsirike mukurwisa chirwere ichi. Ngatinzwei hurukuru yavaita Natanonoka Wande weStudio 7.
Tireini iripo izvezvi yechirwere chekorera ichichi haisi kurapika nemadrugs atinoti first line of defense ciprofloxacin necefriazone ndo anotanga kupiwa munhu achisvika nekorera opiwa iwayo but matesti akaitwa anoratidza kuti haasi kushanda iwayo and rimwe drug rinofanira kunge richizoshandiswa rinonzi azithromycin harisi kuwanika rimo muZimbabwe saka hachisi chirwere chekutamba nacho.
Munoona sekuti hurumende iri kuita zvakakwana here?
Hurumende iri kuti iyo vakatanga kususpekta zvinhu izvi muna September ya 2017 ndo pavakatanga kususpekta kuti kunenge kune chirwere ichi chiri kuda kuitika ichi asi pane zvinhu zvakawanda zvavaifanira kunge vakaita pakati apa zvaigona kuti tisasvika patiri nhasi.
Tinonza zvakare kuti imimiwo muri kuedza nepamunogona napo naparutivi kubatsira munyaya yekorerai chii chamuri kuita?
Zviri kunzizvo mugodhi mune korera mune typhoid futi saka zvakaita kuti inini wacho ndifunge kuti oright ndiri kuno chii chatingakwanisa kuitawo nevamwe vese vari kuno kuti tikwanise kubatsira toona kuti no chekutanga vanhu vanoda mvura takatanga kufonafonawo kuZimbabwe kuti titaura nemakambani akasiyana siyana vanogadzira mvura vamwe vaititi ano isusu tinokwanisa kukupai mvura asi zvekutakurisa chii ndo pasina saka tikati no saka isusu tichitsvagaiwo toita konde konde tikawana mabhauza patinopiwa mvura iya yemahara todini tonosvika tichisa mvura kuvanhu tovapawo nemapiritsi anonzi sodium hypochloride kana kuti jiki ekuti kana mukaisa madhropu ithink 12 mu5 liters inouraya korera imomo then people vanokwanisa kuzonwa mvura iri nani even pakuwacha kana kudii saka ndo zvatiri kuedza kuita kuti tinoita konde konde pagofundme apa towana maresources atinokwanisa kuzoitisa kuti titewo response especially kuvarombo vakanyanya vari muZimbabwe vari vanenge vari kunzvimbo dzekuti vazhinji vanenge vachingotarisa kudii ndo kwatiri kuda kubata ikoko.
Vanhu vari kudayira here? Vari kuita zvamuri kukumbira?
Takatanga nezuro saka takatanga nezuro isusu target yedu iyi ndeyekuti tikakwanisawo kusvika kana pa$10,000 tinenge taita zviri nani in the next I think 5 or 6 days taita about $300 saka tiri kuti isusu tikakwanisa kuramba tichitaura kuvanhu zvatiri kuita vanhu vakationawo kuti shuwari vanokwanisawo kubatsira then tinokwanisa kuramba tichireiza maonero angu ndeyekuti vanhu vari kuita vachinzwa vachiona vachinzwisisa kuti hazvisisiri zvinhu zvekutamba nazvo izvi saka ndinofungidzira kuti vachanyatsorespondi.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuOhio muno muAmerica vaFreeman Chari vachitaura vari parunare kuOhio kwakare naTanonoka Wande weStudio 7. Guta rekwekwe rakaita zvisati zvamboitwa munhoroondo yaro kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere nekuvhotera mudzimai kuti aite meya weguta. Amai Angeline Kasipo vanova kanzura ward 10 ndo vakasarudzwa kuti vatungamire guta riri mudunhu reMidlands kwemakore mashana anotevera. Amai Kasipo vanoti zvematongerwo enyika zvakangofanana nemamwe mabasa uye zvinhu zvavanofarira. Madzimai mashoma munyika ari kupinda musarudzo dzekuti vange vari nhengo dzedare reparamende kana makanzura. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata Amai Kasipo.
Ndiri kufara zvikuru nekusarudzwa kwandakaitwa ndichiona iri confidence mandiri yandakapiwa nevanhu vekwekwe.
Zvii zvamuri kuda kuti munge muchiitirawo guta rekwekwe samea?
Guta rekwekwe zvatoda kuriitira ndezvekuimprova service delivery. Ndo chikuru chaicho chavari kuchemera ichocho. Vari kuda kuti vawane mvura muich household inge ichikwanisa kuwana clean drinking water inobuda pamatepsi avo. Vari kuda kuti migwagwa yavo inge ichigadzirwa yane mapotholes yaakunetsa kufamba. Vari kuda kuti mastreet lights akangurafa agadzirwe rima risavepo zvakare.
Tichitarisawo zvimwe zvamataura kuti zvoda kugadziriswa mugwagwa mvura nezvimwe izvi, zvikwanisiro zvacho zviripo here? Nekuti mari inenge iri kunetsa ka, zvingagadzirwa sei?
Pane zvimwe zvaedzindi semvura. Takatarisa nedambudziko rezvirwere iroro, tiri kuona kuti zviri tori chipa kuti tigadzire mvura, tigadzire ticlean town pane kuti tizorapa vanhu vakarwara. Saka izvozvo zvaagent zvekuti ndofunga council ichamhanya mhanya kuona kuti zvagadzirika izvozvo. Pane zvimwe malong term plans ekuti tinenge tichizoona nekuwanikwa kwemari kuti tagadzira chakati, tagadzira chakati.
Saka kubvira zvamasarudzwa mati mambosangana here nevagari vemukwekwe muchitaura nezvenyaya idzi?
Hatisati tawana mukana nekuti hatisati tatinyatsotanga basa. Induction yedu iri kumangwana neFriday yekuti tisangane nemadepartment heads vanenge vachizotizivisa kuti ivo vanoitei, tinenge tichizoshanda navo sei. Hatisatanga tawana mukana wekuzviita. Asi nezuro takasangana nevakuru vakamirira mavendors munzvimbo yekwekwe. Mavendors vakanga vaudzwa zvinhu zvakapera kuti ngavambobuda mumugwagwa nekuti taita dambudziko rezvirwere. Kune typhoid iri kubva nekugweru, kolera iri kubva nekuHarare. Saka vamwe vanga vasina nyatsonzwisisa kuti zviri kuitirwei. Saka takaita mukana wekusangana navo nezuro secouncil, masekretariat yekucouncil, isu macouncillers neni meya ndandiripo. Takataura takanzwisisana kuti dambudziko rechirwere iri rinoatiafekta tese zvedu. Saka iye zvino zvanga zviri nani kuti tese timbotora madanho ekuti tisakurudzire kuspreada zvirwere izvozvi.
Saka vakazvinzwisisa here kuti ndo zvinofanira kumboitwa panguva ino ine mamiriro akaita zvino?
Vakanzwisisa. Vari kuchema-chema havo kuti asi ndopatinoraramira ipapo.
Vanga vari meya veguta rekwekwe Amai Angeline Kasipo vachitaura vari parunhare kwekwe kwakare naBlessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvikana 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust kana kuti HRT rinoti vashandi vekanzuro yeHarare havasi kuita basa ravanofanira kuitira vanhu vemuguta nekuti havana mbatya dzekushanda nadzo uye vanotya kubata zvirwere mukuita mamwe mabasa avanofanira kuita. Mukuru wesangano iri vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti vakuru vemapazi ekanzuro vanokoshesa kutenga dzimotokari dzemhando yepamusoro vasingapi vashandi mbatya dzekushanda nadzo kana mishonga yekudzivirira kuti vasabata nezvirwere mune mamwe mabasa avanoita. Vashumba vanoti sangano ravo rakaita hurukuro nebazi rekanzuro rinoona nezveutano reCity Health Department pamusoro penyaya iyi. Tanonoka Wandewe Studio 7 abata vashumba kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Kunzvimbo zhinji dzinoshandira washandi weguta reHarare hakuna washandi watingati wane chido nebasa. Kunzvimbo zhinji dzatakasvika takanga tichinzwa newagare kuti washandi hawasi kuumira kana tikawapa maripoti awo. Saka takazotaura newashandi weCity of Harare wanoshanda kune zvesiwereji wakati kunzvimbo dzese dzinoti dzivarasepa Warren Park, Glenview, Glenora, Budiriro, Highfield, Nemfakos, Mekuadzana, hakuna zvinhu zvekushandisa. Washandi wakatanga kutaura nyaya yekuti vari kuda zvinhu zvekushandisa gore richitanga. Hawana kupiwa magambutsu, hawana kupiwa maworksuit, hawana kupiwa jekiseni ravanobayiwa rinovadzivirira kubva kutetenasi nekolera. Uye hawana kupiwa zvinhu zvekuti waende marodzi ekundobvisa kana suwereji yaita sei yadhushuka kunzvimbo dzinogara vanhu. Saka isu takaona kuti dambudziko rekorera izvi zvese zvave kuitika izvi zvinhu zvinodai zvakadzivirirwa dai City of Harare watungamiri wayo wari kuHarare Water nemanagement yacho dai wanga waine chido chekugadzirisa nyaya dzewashandi wawo.
Saka City Council yakazvitora sei?
Washandi wawo hawana kuenda kunoadresa maripoti angangosvike 207 akapiwa newagari mumawiki masvondo matatu adarika. Zvireva kuti munzvimbo dzevazhinji umo mune suwereji iri kudhushuka iri kungofashukira mumigwagwa isina anokwanisa kuibvisa. Washandi wariko asi washandi wari kuti isu vamwe vedu vari kufa, isuwo tikanobata suwereji tisina zvakakwana tinofawo. Saka washandi vaakutya kuenda kunoshanda vasina zvinhu zvakakwana. Saka kwatiri tiri kuti ndiro dambudziko guru ratinaro, asi kanzuro haisi kubudisa pachena kuti washandi wavo wari patingati pastrike yekuti havasi kubvuma kunoshanda vasina zvipfeko nezvekushandisa zvakakwana.
Asi imimi makambo taurawo here neCity Council nenyaya iyi?
Harare Water Department hatina kuenda kunoita musangano nayo, asi weCity Health Department wanoona nezveutano hwevanhu nekuti mucommunity umo taona kuti dambudziko ratokurisa. Saka takataura nemadistrict officers akati wandei, takataura zvekare nevatungamiri vekuCity Health Department ndo vari kuratidza kuti vane chido chikuru chekunyatsoita hurukuro dzinoratidza kuti dzine pundutso kana tikazvitarisa.
Vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Zvichitevera kuparurwa kweparamende itsva nevadare vatsva nezuro, vamiriri vematunhu akasiyana-siyana vakaunzirwa mhando dzakasiyana-siyana dzedzimotokari nemakambani anotengesa motokari akaita seZimoko neCroco Motors kuti vazozvishambadza kuvadare ava. Mufunzo ndewe kuti munguva iyo nyika yakagwadama uye muine urwere hwekorera waita ndambirira. Ndiyo here nguva yekudaro yekuti hurumende inge ichitenga dzimotokari dzevadare kana kuti itarise kune zvimwe zvinhu zvingangodaro zvakakosha kudarika motokari? Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata muongorori wezvenyaya dzeupfumi vachishanda nesangano rePersicon Financial Managers vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya yemataura yamaisa mudariro yekuti nyika yakutotenga motokari dzakawanda yakuita showroom paparliament inongotaridza iyo kuti Zimbabwe inoramba iri nyika inokonsuma isina homwe yekuti ikonsume. Izvi ndo zvakakonzeresa hyperinflation iya ya 2008. Ndo zvavafuti netreat yecurrency stability yatiri kuona munyika muno. Hatichakwanisi kumaintaina currency stability yedu, even mudollarization chaimo chaimo. Tiri kuona nyika iri kutoprinda mari nenzira yematreasury bills. Tiri kuona hurumende iri kutenda kureserve bank ichinokwereta kudarika zvayakatsidzirwa kuti inge ichikwereta 20% of the budget. Saka we are way out of these key economic indicators and fundamentals.
Zvimwe zvingadai zviri kuitwa neparamende iyi zvisinei nekuunganidzwa kwedzimotokari ndezvipi?
Inyaya yakakura chaizvo chaizvo nokuti inoti inodzora ndangariro dzedu dzezvunhu zvatinoziva zvatagara tiinazvo asi tisingaimplimendi. Sekutaura kwandaita vachina masa vakataura vakapa mamezures akawanda avaiti iwo ndo achakwanisa kuredusa government expenditure. Vakataura zviya vachiti 3.2 mayouth jobs ainongonzi anga ari moo asina varidzi chamaabolisha. Zvikataurwa zvikanzi vari kunze kwenyika uko vari kumadiplomatic missions vakawandisa Zimbabwe zvisingareflekti marealities ayo machallenges ekuti haina mari nyika tichavaridusa. Vakati kufamba kunenge kuchiita executive nekufamba kunenge kuchiita makurukota ehurumende kudhurira kwazviri kuita nyika tichazviridusa. Asi zvese izvozvo hatisi kuona track yazvo.
Kuti iyo paramende iyi iwane motokari itsva sekutaurwa kwazviri kuitwa vose ava, zvingabude mari yakawanda zvakadii?
Handiti paramende inogona kuva ine vanhu vangasvika 350 mahouses ese. Saka zvinoreva isusu tikati nokuti havanodawo zvepamusoroka, tikati even on average mari iri kushandiswa kana pamotokari imwe chete zvayo nyangwe tikaiti 50,000 asi tinoziva kuti dzimwe dzinogona kusvika kuma100,000. Tikaiti 50,000 zvinotorera kuti imari ingagona kundosvika kana $17 million. $17 million iri foreign kana kuti iri foreign currency equivalent, imari yakawanda ingatosumudza industry chaiyo.
Nyanzvi mune zveupfumi vaPersistence Gwanyanya vachitaura naIvan Zininga weStudio 7 vari muHarare. Gurukota idzva rezvevechidiki mitambo netsika muzvare Cast Coventry vakaita minana semutuhwini uyezve semutungamiri wezvemitambo. Michael Kariati anotipa nhoroondo yavo.
Pamusoro pekutora menduru nhanhatu kumaOlympic Games a2004 kuAthens nea2008 kuBeijing, muzvare Coventry vakavaka zita rakasimba zvekare semutungamiri wemutambo ane ruzivo rwakadzama mushure mekutanga vari mukomiti Athletes Commission yeInternational Olympic Committee ndokuzopinda mukomiti huru yemitambo pasi rese yeInternational Olympic Committee. Muzvare Coventry vakasarudzwa kuve mutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Olympic Committee vachitevera vaAdmire Masenda. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaonawo zvakakodzera kupa muzvare Coventry basa regurukota rezvevechidiki nemitambo. Mongorori wemitambo vaFarai Kambamura vanoti dai vari ivo vaisarudza makurukota vangadai vakapa muzvare Coventry basa iri nekuti vanoziva zvinodikanwa nevatambi.
And inini ndaendire ndai apo interma ministers pana mzvari COVID aiwa vakati gonera e munhu afamba nyika dzakawanda ende akasvika pa highest level and achimirira nyika yake angadai ari mumwe munhu aka she's patriotic angadai ari mumwe munhu akatomirira kana na England asi akamira mira achisimudza mureza weZimbabwe munhu ane nyika yedu yetatende ndinoona mukadzi uyu ari munhu achagadzisa sport yedu yemuZimbabwe
muzvare Coventry vanoti vachateerera vanoita zvemitambo nevaimbovemo kuti vanzwe kuti chainetsa chii uyezve chinoda kugadziriswa chii.
I would also like to reach out to people from those different sectors who are in that sector right now to come in and
ndichanzwa kune varimo mumitambo nevaimbovemo kuti chainetsa chii uyezve panoda kugadziriswa ndepapi. Mutambi wetsiva Vafarai Mugoni vanoti mitambo iri kuda mari yakasimba kuti paite budiriro. Vanoti mari iyi inokwanisa chete kubva kuhurumende nekuti hakusisina makambani muZimbabwe ari kutsigira mitambo sezvaiitika kare.
Pari kudiwa mari yakasimba kuti nekuti apa pasina mari hapana chinofamba. Mari ngaibve kuhurumende.
Vapiason Machona veZimbabwe Volleyball Association vati ivo pari kudiwa mari yekuti masangano ezvemitambo akwanise kuita zvirongwa zvavo zvebudiriro.
Hurumende totarisira kuti itipewo mari kuti masporting associations aitewo maprograms avo senge matraining programs.
Mukuru wekumahofisi eZimbabwe Handball Association vamunyaradzingoni vanoti urongwa hwebudiriro vanawo asi mari yekuti urongwa hwacho hubudirire hapana. Asi vanofunga kuti nekupinda panyanga kwamuzvare Coventry vanokwanisa kuwana mari yacho.
Papinda madamu Kesti tikuona tichiwana funding ende ndozvatiri kutarisira se association kuti tichawana mari kubva kuhurumende kuti mutambo wedu wokura muno munyika.
Mutungamiri weZimbabwe Kickboxing Association vatoni Kamangira vanoti vari kutadza kunokwikwidza kunze kwenyika nemhaka yekushaikwa kwemari.
Kuita maproblem ekuti hatisi kuwana mari yakakwana kuti tikwanise kuitawo maprograms anobuda kunze kwenyika tichienda kuma World Cup nekuma international games ndozviri kunyanya kutinetsa.
Hurumende yeZimbabwe haina nhoroondo yakasimba yekupa mari kumitambo. Makurukota akawanda auya achivimbisa kuti vachaita kuti hurumende ipe mitambo mari vakaenda vasina chakabuda. Vakambamura vanoti vari kutarisira kuti muzvare Coventry vachasandura zvese izvi nekubuda neurongwa hunokwanisa kusandura mafungiro evari pamusoro pake muhurumende.
Muzvare uyu ndikona program yacha presenta kuhurumende ichapa hurumende confidence yekuti vadire mari nekuti vanga varipo avaka ndinoona kunge vanga vasinga presente zvinhu zvanga zviri tangible and saka sport yedu yakanga iri pasi. Asi nemuzvare Coventry ndine confidence yekuti hurumende nezvaacha presenta aiwa ndinoona tichienda mberi.
Asi vaimbotambira Kadoma Sports Club mumutambo werugby Cyrus Maunganidze vanoti zvichanetsa kuti muzvare Coventry vasandure izvi sezvo vasina nhoroondo yezvematongerwo enyika. Vamwewo vakaita sava Denboy Musanhu vanofunga ivo kuti muzvare Coventry vawanzirwa basa vachiti ivo vanga vachifanirwa kungoona nezvemitambo chete.
Zvakanaka kuve pachigaro kwake asi ndikuona kunge wawanzira basa mwana mudikaro achiri mudiki uyezve achida kuti apostpone sport yake. Ndiri mumwe hangu semaonera kudai vangu kwanisa kumumisira pasport chete. Zvechidiki netsika hazvisi zvake.
Asi muzvare Coventry vanoti vanotarisira kuti vachakunda muhondo yavo kunyange zvikaoma sei. Muzvare Coventry vakaberekwa musi waGunyana 16, 1983 uyezve vakaroorwa makore mashanu apfuura nemurume wavo vaTyrone Seward. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Gifts Juve.